Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu ndira 4/2023. Makatirira ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro roramba zvakare chikumbiro chava Job Sikala chekuti vatongwe vachibva kumba. Mamwe makanzura maviri eCitizens Coalition for Change osungwa muHarare mutauriri webato iri achiti
Zvatiri kuziva pari zvino ndezvekuti Councillor Ward 27 vaCouncillor Herbert Gomba vasungwa nemapurisa kuSutherton Police pavanga vachivhura zvibhorani kana kuti maboreholes kuGlenora kwankune official opening yanga ichizosanganisa.
Asi mukuru bazi rezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF anotiwo
munhu wese anongosungwa munyika yeZimbabwe zvichienderana nemhaka romhosva yaanenge apara pamutemo. Zvinoine kuti akapfeka hanzu dzebato rakaita sei. Ivo ndo vanotozvinyadzisa zvavo vanozoti kana munhu achinge asungwa vanotsvaka kuti ndewe bato.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kupemberera zuva rekuparurwa kwebhuku reBraille kana kuti World Braille Day. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanova zvakare kanzura weWard 27 muHarare vasungwa nhasi nemapurisa epaSutherton Police Station. Vagomba vanonzi vanga vachigadzirira zvirongwa zvezvibhorani nezvimwe zvebudiriro kune vavanomiririra. Vagomba vakambosungwawo zvakare gore rapera kakawanda vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana dzine chekuita neuori. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vange vasati vapirwa zvizere nezvekusungwa kwavagomba. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere.
Mukuru webasa mune rimwe sangano revakaremara reZimbabwe Disability Advocacy Empowerment and Rehabilitation Technology kana kuti ZIDAET, Pastor Kava Mukadi vati bhuku reBraille rinodiwa kuzvikoro zvese, zvipatara, zviteshi zvemapurisa nekumwe kwakasiyana-siyana sekumatare edzimhosva nekuzvitupa kuti vasingao.
Zvatiri kuziva pari zvino ndezvekuti Councillor Ward 27 vaCouncillor Herbert Gomba vasungwa nemapurisa kuSutherton Police pavanga vachivhura zvibhorani kana kuti maboreholes kuGlenora kwankune official opening yanga ichizosanganisa zvakare hurongwa hwekuti vasangane nemaresidents vachinzwa feedback kana kuti zvichemo zvevanhu.
Vari kupi pari zvino?
Pari zvino vakabatwa kuGlenora Police Station. Hongu tatumira magweta ikoko kuti vaongorore nyaya. Satanyatsi kunzwa zvizere kuti mhosva yavari kubatwa nayo imhosva ipi, sezvo munhu anga achingomirira maresidents achingoita basa rake reucouncillor zvakare vanga vaudza mapurisa. Saka hapana mhosva yavapara pane zvavanga vachiita.
Asi tiri kuonawo nhengo dzebato renyu dzakawanda dzichisungwa dzichiendeswa kumatare panguva ino nyika yatarisana nesarudzo dzegore rino. vamwe vebato renyu vachiti izvi zviri kuitwa nechinangwa chekuda kuti musakwanise kutsvaga rutsigiro, asi ivo veZANU-PF nevehurumende vachiti aiwa munhu anomira nemhosva yake kwete kuti abuda mbamani.
Chatiri kuona ndechekuti ZANU-PF iri kutya zvakanyanya kutu vatungamiri veCCC vasangane nevanhu vachiita vanhu zvavanofanira kuita sevatungamiri vachisangana nemacommunities nevanhu vachinzwa zvichemo zvavo. Pangu pachizofanira kuitwawo zvakare meeting ipapo yekuti vanzwe zvichemo nezvido zvevagari vekuGlenora. Saka patiri kuenda kumaelections kana kuti kusarudzo, ZANU-PF haisi kuda zvamuchose kuti CCC iite musangano nevanhu kana kuti ipire vanhu urongwa hwayo hwekuti tikatungamira kana kuti tikakunda pamaelections ari kuya muna 2023 tichazodei.
Muungati izvi zvakuodzai mwoyo here?
Ticharamba tichingoenda mberi tichiita zvatinofanira kuita nekuti isusu chinotikoshera kushandira nekuwadzana nekugara zvakanaka nevanhu. Isusu President Nelson Chamisa vakataura kuti donzvo redu ndechekuti tise macitizens per center kana kuti vanhu ngavaende pakati peurongwa hwese hunoitwa munyika kuitira kutigadzire nyika yedu kuti izoshanda zvakanaka kuitira kuti vagari veZimbabwe kana kuti macitizens aite upenyu hwakanaka.
Avo vanga vari mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vachitaura vari parunare muHarare. Mumwe kanzura ari kunzi asungwa anzi Ndivalavmo Makuwerere veward 25 muHarare zvakare. Tichiri kuda kunzwa kuti vasungirwei. Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Jonga Kandemiri weStudio 7 apatawo mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi avo varamba kuti bato ravo riri kuita chirwirangwe nemapurisa nematare kubata kwiyo veCCC pamberi pesarudzo dzegore rino.
Munhu wese anongosungwa munyika yeZimbabwe zvichienderana nemhaka oromoswa yaanenge apara pamutemo. Hazvinei nekuti akapfeka hanzu dzebato rakaita sei. Ivo ndo vanotozvinyadzisa zvavo, vanozoti kana munhu achinge asungwa vanotsvaka kuti ndewebato ripi. Vanhu vanongosungwa zvichienderana nemhosva dzavanenge vapara. Vamwe vanotosungirwa nyaya dzedomestic violence, kurwisana nevakadzi. Vamwe vanotosungirwawo chikonimani. Vamwe vanotosungirwawo mhosva dzakasiyana siyana chaidzo. Vamwe vanosungirwawo chiland baroni. Vamwe vanosungirwa zvose izvozvo zvinosungisa. Saka zvirekuti munyika mune utongi hwejekerera hamusungwi vanhu kana vachinge vapara mhosva. Hazvizvo zvazvinoreva izvozvo. Chero kuAmerica vanhu vacho vanongosungwa vanhu vanenge vapara mhosva. Zvakangofanana nokuti chero mubato reZANU-PF vanhu vanongosungwa.
Asi kavangwadi ava vari kuti nhengo dzavo dziri kusungwa senzira yekushungurudza bato iri patariswana nesarudzo kudai.
Hatitarisi kuti munhu wasungwa ndewebato ripi, tinotarisa mhosva yaanenge apara. Saka zvokuti sarudzo dzazonzi kana kwakanyika yakatarisana nesarudzo, vanhu vakapara mhosva havasungwi nekuti zvinozonzi zvakanganisa utongi hwejekerere. Aiwa, handiwo mafambiro anoita nyika iwayo. Handizivi kuti muCCC hurumende yavari kuda kugadzira ndeyevanhu yekuti vanoita wada watonga here. Varoda kuzogadzira nyika isina mapurisa nemutemo here yokuti vanhu havasungwi kana vachinge vapara mhosva nekuti zvinozonzi vakasungwa vasungirwei zvazvematongerwo enyika. Aiwa, regai mapurisa aite basa ravo sebandiko rehurumende rakazvimirira roga.
Mutauriri webato mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rekutonga reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari parunare muHarare. Zvichakadaro, dare repamusoro reHigh Court nhasi raramba zvakare chikumbiro chemumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala chekuti vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakakurudzira mhirizhonga kunyatsime. Izvi zvakatevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvare More Blessing Ali. Aka ndeke chigumi netatu vaSkala vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wadari repamsoro, vasame odeme, vati vasikala avako zero kuburitsi kwa mjeri, vakati vacha zopa suko nzero shuavo munguwa ya vasina kutara. Vasikala, vayange vakuiza nyayi kudari repamsoro, vashiti mutongi wadari la Major Street, ama itafazi kwa miti, vakanga vakanganisa pa wakatura mutongo wekuti munu ano garashpara moshwa, saka nukudaro shuai zoko nzero kusa gazika na munyika, kana vakapi wa muka na wakutongo vachipwa kumba kwavo, mteveziru we mutaru webatore triple C, va gift ostalo siziva, vata vasikufara nekunyimwa kwaitwa kwa vasikala mkana wakubadara marechi batiso, vashiti musungwa agari sa mutirongo.
Nasi tamu maswa more than 200, vasati wapiwa peo, apa umiro remtio morino, pamu nwese kwa zero, rekuta wane peo. Saka zino ratiza how the judiciary is getting my instructions from politicians. Atitari siri sebato, kutika natapina murumende, ma politicians anofana kwa above the law, kana kupa my instructions ku persecute my opponents neva ningwa singa wirane urumende. The constitution must apply kune munhu wese. Munhu wese anofana kuwana kodzero dzake.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaClarice Maduku vati kunyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuri kuitwa vasikala kuri buritsa nyaya dzakawanda zvikuru sei nyaya yekuti matare anogona kunge ane divira akarerekera.
Ndakuona kuti zvakutaridza kuti vasikala vaumwe vanhu vari kushungurudzwa nenyaya dzematongerwo enyika. Vaumwe munhu ari kubudisa pachenawo kuti nyaya dzekutongwa dzematare zvoda kuisa kuongororwa zvakaisa kudzika kuona kuti tingati matare edu akaisa kuzvimirira oga here kana kuti pane zvoda kuri zvigadzwe.
Asi vashitaura neStudio 7 Svondorino, gurukota rinoona nezvemitemo, vaziyambi ziyambi, vakaramba kuti hurumende yavo iri kupindira panyaya yekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuri kuitwa vasikala.
Chinhu chandinoziva chinokosheswa naPresident wedu ndechekuti haufanirwi kupindira munyaya dziri kumatare. Vanokoshesa nekuremekedza madzitare edu kuburikidza nezviri mubumbiro redu remutemo, kuti mubumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende. Ndo zvavanokoshesa.
Zvichakadaro, mudari ramajistrate vachuchisi vehurumende vati havana kugadzirira kupa mhinduro kudare nhasi pachikumbiro chakasvitswa kudare navasikala nezuro chekuti zvinenge zvichitaurwa mudare pachange pachitongwa nyaya yavo yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya yematare zvibuditswe pamadande mutande nekutefenyurwa panguva iyoyo. Vachuchisi vati vachazonyora mhinduro yavo pachikumbiro ichi vosvitsa kudare mukupera kwezuva ranhasi, zvaita kuti mutongi wedare amai Marehwa naZvogofa vati vachazotora mutongo wavo panyaya iyi nemufuro svondo rinouya. Vasikala vakatarisirwa kutanga kutongwa svondo rinouya musiwandira 11 panyaya yekunzi vakakurudzira mhirizhonga kunyatsime. Vasikala vakasungwa muna chikumi gore rapera zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali vanove nhengo yetriple C nenhengo yezanu PF vapayas jamba mukandi avo vakatosungwa uye kutenda kuti vakadeura ropa. Asi vasikala pose pavakakumbira mukana wekupiwa mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo vainyemwa mukana uyu. Vasikala vari kutarisirwawo kutanga kutongwa mangwana pane imwewo nyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo panyaya yemwana ainzi akarohwa nemapurisa akafa pakurohwa kwakaitwa vanhu pamakombi nemapurisa muna 2021. Asi mapurisa akazoburitsa mashoko achiti hapana munhu akafa. Mumwe wavakasungwa nenyaya iyi mutori wenhau Hope Chingono akawanikwa asina mhosva nematare panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mukucherechedza zuva rekuparurwa kwebhuku rinoshandiswa nevasingaone zvakanaka kana kuti World Braille Day. Paine kurudziro kuhurumende yekuti ivandudze mitemo kuti mapazi ayo ose nemabhizimisi ave nebhuku iri senzira yekuremekedza vasingaone ava nekuvapa simba rekuti vazviitire mabasa avo vakasununguka. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mukuru webasa mune rimwe sangano revakaremara reZimbabwe Disability Advocacy Empowerment and Rehabilitation Technology kana kuti ZIDAET, Pastor Kava Mukadi vati bhuku reBraille rinodiwa kuzvikoro zvese, zvipatara, zviteshi zvemapurisa nekumwe kwakasiyana siyana sekumatare edzimhosva nekuzvitupa kuti vasingaone vawane kubatsirwa zviri nyore.
Isawo ruzivo rwakadaro kunzvimbo dzakaita sedzemapurisa nekuzvipatara manesis pamwe chete nekuvashandi vose vehurumende tikambotangira ipapo zvinogona kutibatsira madepartments ose ehurumende kuti vadzidziswe braille so that vagogonawo kucommunicata nevane braille vavanenge vachishanda navo pamwe chete nevanosangana navo nokuti tine vamwewo vane dambudziko rekusaona pamwe chete nekunzwa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Visually Impaired Teachers Vatakundwa Makurudza vanotiwo zvikoro zvese munyika zvinofanira kunge zvine bhuku rebraille iri.
Now zvine zvichireva kuti mwana ane urema hwekusaona anofanira kunge achidzidziswa braille by any teacher. Saka braille inofanira kuva compulsory kumacolleges kune any teacher anodzidzisa braille anoda kudzidzisa muZimbabwe.
Vati vana vasingaoni vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vari kushayiwa dzidzo nekuti zvikoro munyika kunyanya kumaruwa hazvina mabhuku ebraille pamwe nevadzidzisi vanogona kushandisa bhuku iri. Vasingaoni nekunzwa zvakanaka kana kuti matsi vanonetseka kuwana rubatsiro kuzvipatara kumatare edzimhosva uye pakuvhota nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvakaita semabhuku ebraille aya. Pastor Kavangwade vaendera mberi vachiti komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission inofanira kushandisawo braille kuti vasingaone vavhote pasina kubatsirwa.
Chishuwo chedu chokuti zeki ifambewo chinhano isvikewo pachikamu chokuisa ballot papers ebraille uye tinokurudzirawo kunyange kuparliament kwedu kuti clerk of parliament achazoiswa makore anotevera kana kuti aripo adzidzirewo braille agone kuverenga braille so that tinoisawo zvichemo zvedu ikoko zviri mubraille.
Hatina kukwanisa kunzwa kune mutauriri wezeki vajasper mangwana panyaya iyi sezvo vange vasingadairi nhare mbozha yavo kana kupindirwa tsamba mbozha. Asi mutevedzeri wegurukuta rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu munyika valavmo matuke vati pari zvino hapana mutemo uripo unosungira hurumende kuwanisa mapazi ayo kana mamwe masangano braille asi vati ifungwa yakanaka chose.
Kunenge akuwanawo that facility padhuze saka tii like president ari kuti nobody should be left behind saka we are picking everybody those that are disabled ivavavo vanokwanisa kuwana maequal chances right from the initial stages. It's something which we can encourage kuti tiite as government.
Nhengo yedare resenate inomirira vakaremara vaishmael zvovati vachakurudzira kugadzirwa kwemutemo wakadai sezvo riri basa reparamendi pamwe nesenate kugadzira mutemo munyika.
Ndakamirira kusenate ndinoona kuti mutemo unodiwa kuti uvepo wokuti braille kana kuti nekupromota sign language zvikuru sei tinoona kuti vana vari difficult vane hearing impairment havaendi mberi kunodarika kuyunivhesiti zvinova zvinhu zvinotimetsa.
Zuva reWorld Braille Day iri rakatsendekwa parutivi kurangarira murume akagadzira bhuku rebraille yekutanga vaLouis Braille vekunyika yeFrance muna 1826 avo vakazvarwa musi wafondira mugore ra1809. Ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mtimba.
Dare reparamende muAmerica reHouse of Representatives riri kutarisirwa kuvhota zvakare nhasi kutsvaga mutauriri wedare iri. Nhengo dzedare iri dzatopinda mudare iko zvino uye dzatanga gakava panyaya yekuvhoterwa kwemutauriri uyu. Nezuro nhengo itsva dzedare dzakavhota katatu asi vaKevin McCarthy vebato remaRepublicans rine nhengo dzakawanda mudare iri vakatadza kusvitsa mavhoti mazana maviri negumi nemasere kana kuti 218 anodiwa kuti munhu akunde. Dzimwe nhengo dzebato ravo makumi maviri hadzina kuvavhotera. Aka ndeke chipiri dare iri richitadza kuvhotera mutauriri waro muzuva rekutanga kusangana sezvo zvakamboitikawo kwemwedzi miviri pasina mutauriri wedare iri muna 1856 pasati pawana ainge akunda. Pamutemo wedare iri kana pasina mutauriri zvinoreva kuti vakavhoterwa havakwanise kutoreswa mhiko zvichipa kuti vatanze kugadzira mitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Mhlanganya uye westudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha.
Ndinoona zviri zvinhu zvinoratidza kuti musangano wama Republican Party hauna kunge wakabatana, vakapesana chaizvo, nokuti dambudziko riri kuonekwa nava McCarthy kuti vaite speaker weHouse of Representatives harisati ramboonekwa pamakore 100 apfuura. Vari kushaiwa mavhoti anokwana iwo 218 kuti vakwanise kuita mukuru weHouse of Representatives, basa guru zvikuru rinozoita kuti vave ivo vanotevedzera mutevedzeri wapresident Biden vaKamala Harris, vanobva vazoita ivo number 3 kutsiva president kana pane zvinenge zvaitika. Saka vakavhota rutatu zuro vachikundikana, pavakakundikana vokupedzisira vakakundikana namavhoti anosvika 20. Vachazvamazve nhasi kuti vavone kuti vatsvetera here mamwe mavhoti vakwanise kuwana mavhoti 218. Asi samavonero edu tinoona kuti zvicharamba zvichinetsa chaizvo, zvichizovhiringa basa rehurumende, nokuti House of Representatives ndokunobva zvakawanda zvisati zvazotumirwa kuSenate. Senate yozovhotavo yozotumira kuna president, ingava mari president vosaina, basa rehurumende rofamba.
Chii chingave chiri kukonzera kuti vaMcCarthy vashaye kuwana mavhoti akakwana kuti vatore basa iri, uyezve vakaramba vachikundikana, zvinozofamba sei?
Chimwe chikonzero chisingafadzi chimwe chikwata chamaHouse of Representatives kuti vaMcCarthy vakandozemberana navaTrump. VaTrump nokuzikamwa kwavo navamwe vanhu vanenge munhu uri kuparadza pati, asi ivo vaTrump pachavo vakaramba kuti vaendose kana kuti vati vanhu voterai vaMcCarthy. Zvekare vaMcCarthy vanopomerwa mhosva yokunzi zivo havasi muRepublican wakakwana unotevedzera zvinoda maRepublican, atingati maconservative aya. Vakazamavo pavanokwanisa kuti aiwa ndinogona kuchinja, tigochinja mitemo inozoita kuti kana musingandidi mberi kune indoko munogona kundichinja, asi zvinenge zvisinganzwikwi izvozvo. Saka vamwe vamaRepublican vachangopinda vane shungu dzokuti aiwa ava vakuru vagara vari mava vari kuvhiringa pati yamaRepublican, vasingafambi gwara ramaRepublican, vanotisvodesa pavanenge vachiramba pamwe kuti maelection vaTrump gavarambe varipo, vasingadi kutevedzera mutemo. Saka ndo division iripo iyoyo, hameno kuti vanopabuda here nhasi. Asi kana vasina kunge vakwanisa kuvhota, vacharamba vachivhota, vacharamba vachitaurirana kusvika pazoita chisungupo kuti ndiani kumaRepublican ugavatungamirira.
Muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinoti kurayiwa kwemauto akawanda eRussia neUkraine kwakakonzerwa nenyaya yekuti mauto eRussia aichengetera zvombo zvehondo pedyo nemakamba avairara zvakare. Britain inoti Russia ine nhoroondo yekuchengeta zvombo zvehondo munzvimbo dzisina kukodzera. Asi bazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeRussia rinoti kushandisa zvakanyanya kwenharembozha kwakaitwa nemauto ayo ndiko kwakapa kuti zvive nyore kuti Ukraine izive kuti vari papi ndokubva yavabhomba. Ukraine yati ndiyo yakabhomba chikoro chainge chaitwa kamba nemauto eRussia muguta reMakivka nemusi wemuvhuro. Russia yakapamba dhorobha iri kubva kuUkraine. Mukuru wemauto muRussia, Lieutenant General Sergei Savrokov, vanoti uwandu hwevafa hwasvika pamakumi masere nemapfumbamwe, asi pachine mimwe mitumbi yakatsimbirirwa nemidhuri. Chimwe chizvarwa cheku Zimbabwe chiri muno muAmerica chinoti chinoita zvemimanzi Isaac Kalumbu uyo anonyanyozikanwa nerekuti King Isaac mukuimba anoti ari kufara zvakanyanya mushure mekunge nziyo dzake nhatu dzapinda panziyo makumi mashanu dzepamusorosoro mugore ra2022 dzakasarudzwa nevateereri venhepfenyuro yeZBC Classic 263 iyo yaimbonzi Radio 1. Ngatinzwei hurukuro yaita naJunga Kandemiri weStudio 7.
Ndinotenda zvikuru vaKandemiri nekundikoka kwamaita. Aiwa, makorokoto ndedu tese. Zvakava zvinofadza zvikuru kuti nziyo nhatu dzandakaburitsa gore iro rapfuura ra2022 dzakagashirwa nemufaro wakadaro muZimbabwe. Zvakatipawo manyawu yekuti tirambe tichishingirira nebasa redu rekuimba iroriri.
Vanosarudza sei nziyo idzi, mukoma Isaac?
Masarudziro avanoita ndeyekuti pavhiki rega rega vateereri vanovhotera nziyo dzavanoda, nziyo dzavanofarira. Nziyo idzodzo idzo dzine dzaita mukurumbira, dzine dzavhoterwa kudarika dzimwe, ndo dzinopinda mutop 20. Saka panozopera gore vanozoda kuona kuti ndedzipi nziyo dzakagara mutop 20 muya umu kupfuura dzimwe, ndedzipi 50 dzanga dziri mutop 20 pavhiki rega rega kudarika dzimwe. Saka inenge yawana mavhota aya yekuti inoramba iri patop 20 for 40 or 45 weeks kana iriyo yatungamira dzimwe dzese, ndo inozoitwa song of the year. Saka ini ndakaita rombo rakanaka rekuti kambu kangu kanonzi The Score ndiko kakagara mumacharts kudarika dzimwe dzese. Imwe inonzi Uye Uye ndiyo yakazoitawo number 4. Kozoita imwe inonzi Chimandara yakaita number 35. Asi Chimandara takanga tairelease 2021. Saka mavhotsa yakagashira muna 2021 haana kuverengwa ipapo. Kwakangoverengwa yakagashira muna 2022. Saka na yakanga iri kuna ana 35. Asi novimba kuti dai takanga tairelease muna 2022. Ingadai yakatowanawo nzvimbo iri pamusoro. Asi tinofara nazvo nekuti nziyo nhatu hadzizi nyore. Handifungi kuti kuno umwe muimbi pa50 ivavava akawana nziyo nhatu. Vazhinji vane 1, kwoitawo vamwe vane vaine 2 vashoma. Saka tinotenda kuti takakwanisa kuwana nziyo nhatu dzakapinda mutop 50. Zvichiburikidza kuti yepamusorosoro yacho ndeyangu. Ndinotenda vateereri vakavhota vachindisapota kudaro.
Tinoona kuti imi muri kuno kuAmerica asi muri kuita mukurumbira kuZimbabwe. Muri kuzvikwanisa sei izvi?
KuZimbabwe ndane nguva refu chaizvo ndichiimba. Ndakatanga kutsikisa kambo kangu kekutanga ndichiri mudzidzi paUniversity of Zimbabwe muna 1986. Ndakazomboti mirei ndichiita zvechikoro. Asi pandakazopedzisa chikoro takazenge takuburitsa music kubva muna 1998 kusvika nhasi uno. Tanga tirongoburitsa music tichitumira kuZimbabwe ichiri rapa radio. Saka zita rangu izita rinoti zikanwei, chero zvazvo risati raita mukurumbira wakanyanya raakuzikanwa. Uye kana waburitsa kambo kanenge kazvinakira, vashamarari pamaradio stations vanoda kukaridza. Saka nziyo dzatichingoburitsa dzadziri nziyo dzadzichiridzwa paTV neparadio. Saka vanhu vane karuzivo kekuti kune muimba anonzi King Isaac. Asi tinovimba kuti zvaitika izvi zvichatozoita kuti zita racho ringe richizikanwa kupfuura zvarari chiita mazuva apfuura aya.
Ko, zvizva mungaudzawo vamwe vana veZimbabwe vari mudiaspora kana kuti vari kunze kwenyika vanoitawo zvakasiyana siyana zvakaita semitambo nemimhanzi?
Zvakakosha kuramba tine hukama nevanhu vari kumusha, kureva kuti tinofanira kupota tichidzokera tichinovaratidza zvatiri kuita.
Icho changa chiri chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica chinoita zvemimhanzi mukoma Isaac Kalumbu vanonyanyozikanwa nerekuti King Isaac mukuimba vanga vari parunare kuMichigan naJonga Kandemiri weStudio 7. Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. Diaspora Forum tichange tichitaura nezvarwa zveZimbabwe nezvemapepa eZimbabwe exemption permits osvika kumagumo uyewo nyaya yekutsvaga mutauriri wedare reHouse of Representatives muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muina Gei na Saidi munhau dzeIsindebele.
Soku isikati